comme Kumba, Kelly Yawa, que petit Tumba, comme Kumba, Kelly Yawa, que
Mufungwa, muneondo ya mo, nyangwe ma friends angu akuzirida. Nguwa yacho haisikufamba zvekudaro, ndiri kutopona ne social media. Ndina zvangu galo munyango ukanidaro, sandinyepere kunge muvhire paIndia. Ndina zvangu galo munyango ukanidaro, nagara ndinobuda waiziva. Pisa kunge chitofu manoti lambi bofu ndoko onera mfunga ndechifunga yu kwete ganyapu wakabata paka fama pe moyo wangu pandiri urimbabu me love you everyday natu itembe ndiri mofu nikarita pembe chungwa itapula auya nobody. Sandi kanye, you are me baby, Sandi nyazisa. Sandi to Sandi, ninungo kufunga, siwa gandhi jisa. Taive buru kwa nipande, tukati itesho kwa kandirimbisa. Chaka mungwe kwete nada, shikango daro chete ungandiri wazisa. Nenga parara, shatakarunga zise shunga parara. Havengi vanga farina, shokuta urafea unga wape basa. Nobody.
Tumba, come on, Kumba, Kelly, I want your body to bat.